Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum neZimrights nemamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZimrights vadzikamai Bere vaudza Studio 7 kuti
Zimbabwe nhau dzenyaya yekutotwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziva mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachipemberera International Youth Day, vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotwa zvakanyanyisa. Iro gore rino iri tangati tichinesana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Nxuya akaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira yakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko riri kuramba richikondinaiwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
chekutanga blessing pane munhu ngaamanga kuitwa mainvestigation ngava zvichemo zvavo kuna Commissioner General. Ini ndinoziva kuti zvinotambirwa kana zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa Recidivism Coalition for Change vatakudzwa Ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera, asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vachati vachiendesa nyaya iyi mberi kuti vaone kuti zvoitwa sei vanhu ava vange pane zviri mutemo vachiratidzwa zvinofanirwa kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iyayo nezuro ndakataura naavati mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa.